it's very unfortunate. The writer at Tawana, when I went to trip, when I was at high school, Kunyang, so Tinina Mod, Nokanavita Natu, Mukomuniti, Yara West, two Zimwad Mang, which is my daughter, Nukumadokero, then the other one, Ikuat 41, Kuplafiu, Kakandra Katombe, but Yiri Harare West constituents. So, Rimi Jatayamata Jose. Vana Vangawajenda could trip Kunyang. And the good people who eat sleepy, good to refresh. Was you Jimbo Zimita Mao, and they were very bound to summer the trip. One thing when I understand you have an hour refresh, Bama Pupana Vastas Wanezo.
Urongwa Whoopi, Wamaita, Seva Miri, Kubatira Muriza, Wanesa Unai.
Taita Urongwa, who is MP Mamondo, Nakanda Katombe, Kipazuk Batana Komin, Kutema, Nisha Etikaji, Munarana Medu. Tomangana Manerus Sandy, Sanda. Namazir Natu, Sienda ku every funeral, Matsoda, Brenda Kun, Glass Utena Matokero, then you say Monday, Tazara Kusukoro, what 15, it's the three or the secondary Kuna, Unaiba, Mauska, MP Warren Park.
Trukona Utisaona Yataitikira Kunyanga, Maita Urongo, Utimwende Kunona, Vanavatunga, and the Armus Patara Kunyanga.
Nakuita kwenye kunyanga kusipatara, watai dada zokutiza, ta pansa kula zanawa riko, wanawa tunga miri wa makamzo weko, kutiva assiste, kutiwa mpanza napo, tata tuma makamzo rawe tuyo kunyanga, ne wangu wa marisati, kutiva hende kukwati baze, nwa kutiva city tech, wangu hawa kutistagba, wangu hawa shiri mchipatara, batinganzo kako zaya tichara zakari.
Vana wechikoro kana vabereki kana headmaster vamataura nao wavari kutsanangura here kuti chii chaiyo chakakonzera tsaonai
vanhu vazhinji vachiri mushoko mukomatonga zvavachiri mushoko kudaro itadze kuexplaina kunoti netsei ndakara kuti vamangezi vana iva vangabata ne mwana wa headmaster so sometimes kuti nguva yaku ari kubakwa yekuchema explainer maybe as time goes on takuzoenda panhamo maybe vanhu vakadini vatatanga kuzodini
pane mamwe vari kuchema vachitaura kuti dai paitwa mitemo inorambidza mabhazi echikora yekuti anga achifamba kusiku imiwo sevanhu vanobata nyaya dzemitemo munotiwo nenyaya iyoyo.
Yekuti mabhazi echikoro ekumatripi akape masikati atenge mutemo ndo kusapota rizeni yekuti angani yekuti atisina marodzi akanyatso kunaka muna muzimbabwe nyaya yemarodzi edu aya kuchengetedza vana atenge matripi ose akaita masikati obva atoziva kuti matripi ese ebhazi rechikoro rinofamba na 6 AM kusvikana 6 PM izvi zvakanaka chose chechipiri zvakare ishopata rakatripi vabereki zvakare ngava vasikana kuti bhazi rechikoro iri ibhazi riri mukondisheni here.